Tirikuona paine bill re tripartite negotiating forum rakapinzwa mudare reparamende kana kuti rakavengwa kechipi mudare reparamende nemusi wechipiri. Munoona bill iri richibatsira vashandi rakapaswa kuve mute.
Tripartite negotiating forum ingangobatsire chete kana washandi waine simba kuti zvavanenge vamirana zviiswe chipanzvimbo. Zvatinoona TNF bill riripo riri kunzi rinoda kunzi iswe mutemo. TNF rinoti zvamunobvumirana ku TNF marecommendation yeku cabinet, saka munongoita marecommendations zvamunobvumirana hazvikusiyei hazvisingei mani munorecommenda ku cabinet. Cabinet ndo ichazoisa chinhu kuzvione protocol zvipase pamutemo through the logging process.
Vanga vanyazvi mudzevashanyi mabasa vatmasvingwe vari paro neMarare naJonga Kandi Westudio 7. Dr. Zuma Bipanau Anabim. Mudaily News munenya inoti pave nokukira kuti mamiriro akaita nyaya dzeupfumi munyika kungokonza kuparara kwezvedzidzo munyika yese. Mubebau internet Zimbabwe zviri kufungwa nevanhu vanoti vakafarwa nedare redzimhosva kuti vanozondamisa vasimbamiriri vendisi zviri pamupimo ZBC inoti kuti apisa kushuma kwemvura kwakaita sirod nemoro rinopa kuti mura saira mishanya mudaily yaaarira kuti rioda ungave kuwanikwa vanhu makumi miri nenomwe vabani were izvi pazuva.
Abo
vange vakateriveti 7 vamunzwa dzasiyana siyana vachitaura ga mauro avo amashoko avo sine nechipita studio 7 zvinokoka kuti mutumire mazu enyu WhatsApp number dzinoti 0012024650318 muchitaura zvamufunga pazviri kuitika. Kutarisa zvaitika kunzimwe nyika. Apisa emudunhu rekolodo muAmerica anoti nechiri vana vechikoro chirume vaviri vakafa vakauraya mumwe mwanakoro kakuvadza vamwe vasere paSam School Highlands Ranch. Mapurisa akasunga Devon Erica ane makore 17 naAlec McKinney ane makore 16 uye vashamiswa nedare remota nechishanu. Mutamiri Libya vafayez al Sarraj vati wavari kukwidzana naye General Khalifa ari kuda kutoanika nezvechisima. VaAl Sarraj vati izvi zvinofanira kushuwa nesimba nekuti General Khalifa vari kuda kubvisa nesimba hurumende iri pamutemo. VaLibya vanoti havana basa kuti achabudirira panyani asi vanongoda kuzvapere. Vachinavo chikarisa zvichitika muAmerica yaitika kuna Max Sanganya uye zvataurwa nezvivaro zveZimbabwe zvakabvita nezuro sarudzo yekusouth Africa.
I'm going to go to the hospital. Soku isika tisenda